Mutongi wedarere High Court vamuna matomtevedzi vati vachapa mutongo wopanyai dare nomination court risatiragara musi wa 7 mbudzi apo richatambira mapepa avanoda kupinda musarudzo dzekutsiva nhengo idzi. Sarudzo dzacho dzichaitwa musi wa 9 zvita gore rino. Magwete enhengo dzeTripusi anoti agadzirisa mapepa ari kudara achibvisa mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda pamwe nemutungamiriri wedare reSenate amai Mabel Chinomona pavanhu vakakwirirwa dare. Magweta aya haana kupa zvikonzero zvekugadzirisa mapepa aya pamberi pedare ranhasiri. Gweta ranga rakamirira vaviri ava vashingirai hoko vatenda kuvatori venhau kuti vaviri ava vasisiri munyaya iyi.
Nyaya zvirerekera kuna speaker na president of the Senate ya withdrawal. Kureva kuti speaker na president of the Senate havana mhosva yavari kunzi yaita.
Mutevedzeri wemutauriri weTripus vaGift Ostalosiziva vabvuma kuti ndizvo zvaitika mudare.
Dare rataura iro kuti richapa judgment before the nomination court because munoziva kuti by election iri kunzi rinofanira nomination court kusvika musi wa 7. Saka isu wahepi sebato nekuti court ichaita hand down this judgment before the 7th nekuti judgment ino affecta zvichaitika zvakaproclaima neZimbabwe Electoral Commission.
Vasiziva vatiwo vaudza dare kuti vachavangwa havasi nhengo yebato ravo uye nhengo dzavo dzakadzingwa hadzina kumbopiwa matsamba.
Application yedu ndeyekuti aripo uyu ane mandate here yekurecall ma members of parliament and iye ndiye secretary general here wemovement ino and the onus yanga iri paari iye kutataura kuti aiwa inini ndini secretary general zvamuno tu haana kuratidza court kuti inini vanhu ma members of parliament havasisiri ma members eTripus nekuti inorecallisa munhu kuprove kuti aiwa uyu haasiri asiza asiri nhengo yeTripus haana kuprove zvinhu izvozvo. Ndonya
rimwe remagweta anga akamirira vachavangu vanxovani Stole vati vane chivimbo chekuti vachavangu vachakunda.
We are very confident kuti achahwina because ndiye interim secretary general weTripus notozikanwa.
Vachavangu vakadzinga nhengo dzeparamende 24 pamwe nemakanzuro ane chitsama. Panga pachinzwika nyaya iyi mudare mapurisa anga akadyarwa mukati nekunze kwedare reHigh Court anga achidzingawo dzimwe nhengo dzeTripus pedyo nedare iri. Nhengo dzakadzingwa mudare navachavangu dzichinzi hadzina kusarudzwa nevanhu dzinosanganisira vaPrince Dubeko Sibanda vekuBhinga navaFabion Munyaradzi kufa hakutizwi vekumabvukuta Fara. Asi zita ranoMatemba Sibanda wekumatebelenland south harisi pamazita evanhu vari kupikisa mumatare kudzingwa kwavo navachavangu. Vachavangu vakadzingawo zvakare makanzura kusanganisira meya weguta remasvingo Muzvare Shantiel Yokaichwara. Ndakamirira Studio 7 ndini Rutendo Mawere.